Mutangano uyu wakaita kuhofisi yagavhena weReserve Bank, ende mutangano wakanga uine maunion ese zvirita tuzi PSA nePTUZ tese tanga tiripo neutungamiri hwanga wakamirira maunions iwayo, tichiedza kuona nekukurukura zvaitaurwa nagavhena vachitiratidza kuti zvinhu zvakaomera nyika, ivo vari kutoziva kuti mari voifambisa sei. Zvinova zvinhu zvatinoti hongu zvakanaka, asi zvakaipa zvakati nepamusoro pekuti zvinoita sekunonzi maprofit atinogara kuya kuya kujoin negotiating council kunobva kwashaya basa, nekuti zviri kutaurwa nagavhena ndezvinhu zvikadai zvichitaurwa kujoin negotiating council, asi zvagavhena zvinopedzisira zvaita kunge zviri nani, nekuti vanenge vaine mafigures. Vamwe vekujoin negotiating council vanenge vangoriwo vanhu vatumwawo vanenge vangotumwa nedengurisidakini.
Ko, nyaya yemabhonasi yakakurukurwa nezvaere pamusangano?
Hongu nyaya yemabhonasi vakauya nayo vachitiratidza ivo kuti zvakaomera nyika, ende vaitotaura kuti nyaya yemabhonasi haisi nyaya yekuti inyaya yekuti mangwana anonzi mabhonasi abhadharwa, nepamusana pekuti iye zvinova tori mushishi rekuunganidza mari yekubhadharira vanhu vasatambira musi wa5. Kurevaizvo kuti pane vari kutaura kuti bhonasi zviri kusekuletwa munzi bhonasi rematita musi wa21 ndezvemugodzi maturo vanhu vari kungotaurawo zvavo. Kubva kumitingi yatakaatenda gavhena vari kuti mari yacho haisati yawanika, imari ichiri kutotsvagwa.